Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Kana bakare manera anasi uri musi wechipiri gunyana 8 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinoreva kuti kune vanhu iye zvino vakabatwa nechirwere cheCovid vasiri kuzivikanwa muZimbabwe. Ndozvinhu zviya zvataitaura vakandemire kuti kana tisina health system yakasimba zvinhu izvi zvichazobatana nesu pamberi apa.
Vanhu zana nemakumi masere nevaviri kana kuti 182 vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 pavanhu mazana mana negumi nevatanhatu kana kuti 416 vakavhenekwa nezuro munyika yose. Chikwata chenhengo dzebato reANC kana kuti African National Congress rekusouth Africa chotarisirwa kusangana nezano PF chete murwendo rwacho muZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvakakosha kuti varimi vasagarire badza mwaka uno kana nyika ichida kubuda mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu zana nemakumi masere nevaviri kana kuti 182 vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 pavanhu mazana mana negumi nevatanhatu kana kuti 416 vakavhenekwa nezuro munyika yose pachishandiswa nzira yekuvheneka yemichina yePCR. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvinomwe nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 7,298. Vanhu vafa vasvikawo pamazana maviri negumi kana kuti 210 zvichitevera kushaya kwevamwe vaviri nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vapona kubva kuchirwere ichi hwakasvika pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi mashanu nevashanu kana kuti 5,455 izvo zvakasiya vanhu vanoita chiuru nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatatu kana kuti 1,633 vachiri kurwara. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuuya panguva iyo hurumende yakawana zvimwe zvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwechirwere kana kuti maPPEs kubva kuEgypt pamusoro pezvimwe zvakabva kuRussia zvakatambirwa munyika nezuro. Nekune rumwe rutivi, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvakare gurukota rezveutano vaKonstantino Chiwenga nezuro vakaudza vatori venhau kuti hurumende yavo ichange yorambidza veruzhinji, makurukota pamwe nevakuru muhurumende kuita nzendo dzekunorapwa kunze kwenyika sezvo nzendo idzi dziri kudya mari yekunze shoma iri muhomwe yehurumende. Mukuzeya nezvenyaya yeuwandu hwevanhu vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 pamwe nedanho rehurumende rekuda kumisa vanhu kunorapwa kunze, tabata nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuEngland Dr. Matthew Nyashano avanoti zvikamu zvevanhu vabatwa vaine chirwere zvakakurisa kwazvo pachitariswa uwandu hwevanhu vakavhenekwa.
Zvinoreva kuti kune vanhu iye zvino vakabatwa nechirwere cheCovid vasiri kuzivikanwa muZimbabwe. Ndozvinhu zviya zvataitaura vakandimire kuti kana tisina health system yakasimba zvinhu izvi zvichazobatana nesu pamberi apa. Ndokubatana nesu kwazvaita iye zvino. Ndozvataitaura kuti vanhu vavhenekwe, vanhu vadzidziswe zvavanofanira kuita. Haungudze vanhu chete kuti munofa nechirwere vobva vaziva. Aiwa, vanhu vanoda rudzidziso.
Zvii zvingadai zviri kuita kuti uwandu hwevanhu hunge huchimbokwira saizvozvi? Tingati here vanhu havasi kutevera mitemo yekuchengetedza kusapararira kwechirwere?
Vanhu hakusi kuti havasi kutya chirwere cheCOVID-19. Aiwa ba, muZimbabwe chiri kuitika ndechekuti pane zvinhu zvakati kuti zvinofanira kunge zvichiitwa kuti vasimudzire utano hwevanhu vemuZimbabwe, especially at community level. Tinofanira kunge tine dzidziso yatinopa vanhu yekuti vanhu vave vanoziva kuti zvii zvinotarisirwa kana kuti vasabatwa nechirwere cheCOVID-19. Zvinhu zvakaita sekusiya mukaha pakati pavo kana vachinge vasangana, zvinhu zvakaita sekusaungana vari padyo nepadyo vachiita yatinoti social distancing, zvinhu zvakaita kuvhara miromo nezvivhariso kuti vasange vachifema mweya unenge uine utachiona hweCOVID. Zvinhu zvese izvozvizvi zvinosungirwa kuti zvidzidziswe vanhu, uyezve at community level tichiita yatinoti public health, panofanira kunge paine inonzi provision of scarce commodities.
Takanzwawo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vachiti hurumende ine urongwa hwekurambidza vanhu kuenda kunorapwa kunze senzira yekuchengetedza mari. Munotambirawo sei danho iroro?
Ini ndini chandinoda kutanga kuvhunza pamusoro pazvataurwa navaConstantino Chiwenga ndezvekuti vari kuti hakuna munhu achanorapwa kunze. Vanenge vachirevei? Nekuti vanhu vemuZimbabwe havana kumbogara vaenda kunorapwa kunze. Vanhu vakanorapwa kunze tinovaziva isu. Wekutanga ndiye ari kutaura iyeyu vaChiwenga ndo vanogara vachirapwa kunze. Vese vanhu vari muhurumende umo tinoziva kuti vanoenda kunze. Zvavava kutaura izvi ndiri kutoona kuti hazvinei neruzhinji.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuEngland, Dr. Matthew Nyashano vari parunare kwakare kuEngland neStudio 7. Zvichakadaro, Johns Hopkins University Hospital yemuAmerica iyo iri kuteera kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti huwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi maviri nemanomwe ane zviuru mazana matatu nemakumi matanhatu nezvisere, kana kuti 27,368,000. Huwandu hwevanhu vafa hwadarikawo pazviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezvitatu, kana kuti 893,000. Bato reZANU-PF rinoti chikwata chebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC hachisi kuzoonana nemapato anopikisa sezvo richiti munyika hamuna matambudziko. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanobata chigaro chemutauriro weZANU-PF vaPatrick Chinamasa vaburitsa gwaro nhasi masikati vachiti chikwata cheANC chakatumwa nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa, icho chiri kutungamirwa nemunyori mukuru muANC vaS Magashule, hachisi kuzoona mapato anopikisa. VaChinamasa vati chikwata cheANC ichi chichaonana neutungamiriri weZANU-PF chete, huchange huchitungamirirwa nemunyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaObert Mpofu. Vati musangano uyu uchashandisa ndiswa senzira yekusimbaradza ukama huripo pakati pemapato maviri aya. Vatiwo chikwata ichi hachina mumwe wachichasangana naye parwendo rwacho, vachiti Zimbabwe ina dambudziko rayakatarisana naro. VaChinamasa vati chikwata cheANC ichi chiri kuuya munyika apo paine mashoko emanyepo ekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. VaChinamasa vati bato ravo richashandisa mukana uyu kutaura mamiriro akaita zvinhu munyika. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vati zviri pachena semhanza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, vakati zvinoshamisa kuti ZANU-PF yatora danho rekuvharidzira mamiriro akaita zvinhu munyika.
Chii chavari kumbotya? Chavari kutya inyaya yekuti ndivo dambudziko racho. Ndosaka vachienda mberi vachiti hakuna crisis, hakuna chakadai. Inyaya yekuti ivo pachavo ndo crisis yacho, ndo vari kukonzesa zvinhu zvese zviri kuitika nenyaya yavo yekubira maelections kwavakaita.
MDC Alliance inoti yakazvipira kusangana navose vanokwanisa kuti matambudziko ari munyika agadziriswe, kusanganisira chikwata cheANC ichi. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti ruzhinji ruri kunhonga svosve nemuromo munyika, vakati zvavo kuda kuti vanhu vese vabatane mukugadzirisa zviri kunetsa munyika, vachiti ZANU-PF haikwanise kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika iri yoga. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati bato rava rina chikonzero chekuti risangane nemapato anopikisa vachiti vose vanoda zvokutaurirana vanofanira kuenda kunaurirano dziri kuitwa pasi pePollard.
Neshamwari yedu yakarwira rusununguko huye iri kutungamira kuSouth Africa. Naizvozvo hatina musangano watinopinda namasangano anoshanda navapambi pfumi kuti vakonzerese mhirizhongo munyika ino yeZimbabwe. Zvakare hatina chikonzero chokusangana navo. Kana vachida kusangana neZANU PF vanoenda kumusangano wePollard kunosangana mapolitical parties ose muZimbabwe achisangana neZANU PF ikoko. Ikoko kwakakodzera kuuya havana kurambira. Asi kumusangano weANC neZANU PF ayo ndozvauri izvozvi ndewe ANC newe ZANU PF. Kana vachida kuzoitawo musangano wavo rimwe zuva neANC tinobva mukuronga nekumukuwirirana kwavo.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano reZimbabwe Institute of Strategic Thinking vaEric Tinashe Muzamindo vati hazvisi mumaoko eZANU PF kuti itaure kuti chikwata cheANC ichi chichataura nani, asi kuti vaRamaphosa vanove vakadoma chikwata ichi kuti chiuye kuZimbabwe. Zvichakadai, mashoko aburitswa navamagashule anoti chikwata chavo chichange chine vanhu vatanhatu vanoti ivo vamagashule, muzvare Lindi weZulu, vaGwede Mentashe, vaTony Yengeni, Enoch Godongwana pamwe naamai Nosivi weNqakula. Vamagashule vati vari kuuya kuzoita nhaurirano neZANU PF asi havana chavataura nezvokusangana nevemapato anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira. Mashoko eZANU PF neANC aya anouya apo dzimwe nhomwa dzavaRamaphosa dzaitungamirirwa navaSidney Mufamadi dzakatadza kusangana nevemapato anopikisa mwedzi wapera mushure mekusangana nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vatambi vemitambo yakasiyana siyana nevaimbi vanoti mari dzavari kupiwa kuitira kuti vabatsirikane munguva ino yeCOVID-19 ishoma. Nekudaro hurumende inofanirwa kuvabvumidza kuti vaite mabasa avo anovawanisa mari inoita kuti vararame zvakanaka. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwehomwe yemamiriyoni makumi maviri emadhora emunyika muchinoi negurukota rinoona nevechidiki mitambo netsika muzvari Kesi Coventry, vaimbi ava vati kunyange vachitenda zviri kuitwa nehurumende kuvayamura mari dzavari kupiwa kumatunhu ishoma zvikuru. Mutambi kana muimbi anenge agutsa vari kusarudza anopiwa mari inoita madhora zviuru zvishanu zvemaRTGS, asi kana riri boka rinopiwa madhora zviuru zvinomwe nechidimbu. Mumwe mumhanyi, Memori Bere Mauro, uyo ati airarama nekumhanya mijaho mirefu, ati mari iyi ishoma nekudaro inofanirwa kupiwa pamwedzi wega wega kwete kamwe chete sezviri kuitwa.
Kumbiro chedu tanchikumbiro kuti fundi sezvo takaaffectwa necovid, tanchikumbiro kuti iuyewo monthly since hatichakwanisiwo kuenda kunomhanya. Tairaramawo nekumhanya tikanzi econet ine tournament kuvic force, taikwanisawo kuenda young girls tichinomhanya but apa zvakatotiomera. Saka tirikumbira kuti tikaapplyawo fandinga iyo monthly kusvikawo covid yapera.
Mumwe muimbi Brian Soto, uyo anorarama nekuimba munzvimbo dzekutandarira dzakavharwa nekuda kwechirwere checovid-19, ati mari dzavari kupiwa dzinofanirwa kuuya nenguva sezvo vave kufa nenzara.
I don't know, nenyaya yatina yeCovid-19 iyi takabatwa. Vamwe tairarama nemalive show chena chinoemba tinoona chouviri. Saka mubvunzo wangu uri pakuti amino mafanzi acho achakurumbidza here kuuya kufa nenzara sevaimbi.
Muzvari Coventry vabvuma kuti mari dziri kupiwa ishoma, asi vati zviri nani nekuti ane ganda ane nyama hazvinzane neasina.
We know that this is just a small amount and we're hoping that the small amount can just help in any way that you see fit. We know we need to do more and I promise that we will look at trying to do more for you.
Mumwe mukuru mubazi rezvemitambo amai Hilda Garisa vati mari iyi iri kupiwa kumapoka matatu anoti avo vanotamba zvekumiririra nyika zvakafanana nekuenda kumitambo yekunze kwenyika kwakaita sekumaOlympics, kwozoti avo vanotamba mitambo yemudunhu renyika dzakapoteredza pamwe nevanotamba mukati menyika mumatunhu.
Tanga tichitanga kupa vaya vatinoti elite Elite ndo vanhu vaya vanotendera kuma Olympic Games. Tati nemukana kuvapawo mari nekuti tinoziva kuti vanoda kuti vave vanhu vanoda kuvandudzwa kuti vaprepare. Tati nzori netired yevatatichiti excellence. Excellence ndo maathletes edu akaenda kuma All Africa Games last year.
Mudunhu reMashonaland and West vanhu vakanyoresa kupiwa mari vanosvika mazana matatu nevaviri kana kuti 302, asi vakawana mari iyi vanosvika zana nemakumi mana nevashanu chete nekuda kwekuti vakawanda vakatadza kunyora magwaro zvakanaka anoita kuti vanhu vapiwe mari. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Madhokotera emuNigeria akatanga kuramwa mabasa nezuro achinyunyuta kusabhadharwa kwavo mari dzekubatsirikana munguva ino yekurwisana nechirwere checovid-19 uye kusapiwa kwavo zvipfeko zvekushandisa kuitira kuti vazvidzivirire kubva kuchirwere ichi. Vamwe vashandi mubazi rezveutano pamwe nemasangano anomirira vashandi ava ari kuyambira kuti anogona kukanda mapadza pasi kana dambudziko iri rikasagadziriswa. Kubva pakatanga chirwere ichi, vashandi vezveutano vanodarika chiuru vabatwa necovid-19. Vakuru vehurumende vemuCameroon pamwe nemasangano anobatsira vanoti vagari vemunzvimbo dziri kumuganhwa neNigeria vanoda rubatsiro zvichitevera kurwiswa kwakaitwa nechikwata cheBoko Haram, izvo zvasiya vanhu vanosvika zviuru zvinomwe vasina pekugara. Vagari vari kutiza dzimba dzavo kubva kutanga kwanyamavhuvhu pakarwiswa vanhu pakafa vanhu 22 uye vamwe 20 pakakuvadzwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvakakosha kuti varimi vasagarire badza mwaka uno kana nyika ichida kubuda mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi, sezvo ivhu riri iro musimboti webudiriro yenyika. Upfumi gore rino haunawo kumira zvakanaka nekuda kwechirwere checovid-19 chapa kuti vakawanda vagare mudzimba. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mwedzi wapera vakaparura chirongwa chekusimudzira mabasa ekurima vachiti vanoda kusimudzira nyaya dzekurima kuti dziunze mari inodarika mabhiriyoni masere panosvika gore ra2025. Kurima kunounza mari inosvika zvikamu 15 kubva muzana muupfumi hwese hwenyika kana kuti gross domestic product kana kuti GDP. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti kurima kwakakosha nekuti
Zimbabwe is an agro-based economy. Kuma kambani kwa tinoona uko ma raw materials mazhinji anobva ku agriculture. 70% of the raw materials comes from agricultural sector. Saka tikaita go risina kubuda zvakanaka. Zviri kureva kuti ma industry edu asangana nematambudziko makuru achamanikidzwa kunotenga ma raw materials iwaya kunze kwenyika. Zvo padambudziko kuupfumi hwenyika nekuti tinotaka kurwisana nenhauye kutsvaga foreign currency iri kunetsa.
Muzvinafundo Mugano vanoti izvi zvinoreva kuti
marates anokwira, mitengo inotanga kukwira, saka tikaita production yakanaka tinokwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika. Ongorora tinoita isusu vanoona nezveeconomics inoratidza kuti Zimbabwe gore rega rega inopedza mari inosvika $750 million chitenga atingati ma-cereals ne soyabean kunze kwenyika. Zvinova zvinorwadza chaizvo nekuti zvirimwa zvinokwanisa kurimwa muZimbabwe. Tochengetedza mari iyoyo muno muZimbabwe. Pamusoro pezvo tinorasikirwa futi nemukana wekuti makambani edu abudirire nekuti tikaisa mari iyoyo muZimbabwe. Zvikureva kuti vaya vanonge vachiita zvemachemicals, mamachinery, transporters vanobenefita futi zvakare. Mabasa avo anoita zuva nezuva ichishanda nevanhu vanonge vari kumunda.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti hurumende inofanira kuvandudza zvino munyaya dzekurima.
Hurumende ngai nyanye kuemphasize nyaya irrigation kuti kuramba tichirely on rainfall hazvinyanyi kutibatsira senyika. Takufana kuisa mari yakawanda munyaya yeirrigation. Tine madhamu akawanda zvakanyanya atinogona kushandisa kuirrigeta agricultural sector yedu munyika. Saka maondero angu inini hongu mainputs tinoada, mafarmers anofana kuwana mainputs, but mari zhinji ngaende kuinvestment rehabilitation, investment kuirrigation kuitira kuti tikwanise kuita climate proof agricultural sector yedu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanotiwo gowo shoma remwaka wapera rapa kuti vakawanda vanonge svosve nemuromo.
Makore maviri apfuura munyika makaita nzara. Vanhu vanodarika 7.5 million vaida rubatsiro rwechikafu kubva kuhurumende nemadhona akasiyana-siyana. Chibage chakakohwewa makore maviri apfuura hachina kupfuura 1 million tons pagore rega-rega. Kureva kuti chachakashomeka kubva pa 2 million tons inodiwa pagore.
Asi vaBoroma vanotiwo kuti zvifambe zvakanaka hapafaniri kuitwa nyaya dzeuori.
Saka danho rehurumende rekubatsira varimi muchirongwa chepresidential input scheme rakakosha kuru pakupedza nzara nekubatsira mhuri dzinotambura munyika. Itarisiro yedu yekuti urongwa uhu husvike kumativi mana yese enyika, uyezve husvike kumhuri dzakakodzera zvisinei nemaonero avo matongerwo ezvenyika.
Hurumende inoti kutanga vhiki rinouya ichapa varimi vanosvika mamiriyoni maviri zvikwanisiro zvekuti vatange gadziriro rekurima, sezvo vezvemamiriro ekunze vakatozivisa kare kuti vari kutarisira kuti mvura ichanaya zvakanaka mwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Sangano rinomirira vadzidzi pachikoro cheUniversity of Zimbabwe, University of Zimbabwe Students Representative Council, rinoti rakaumba sangano reUZ COVID-19 Task Force iro richange richibatsira vadzidzi vepachikoro ichi mukurwisana nechirwere cheCOVID-19. Mike Hove weStudio 7 abata mutungamiri weUZ SRC Muzvare Abiona Mataranyika kuti tinzwe nezvechirongwa chavakaumba ichi.
Hatingarambi takagara kudzimba tichiita kuti zvikoro zvisaenderere mberi. Asiwo mukuti zvikoro zvienderere mberi, takagara pasi sevatungamiriri vevadzidzi SRC tikafunga izvo kuti ngatiitei sangano iro rinotarisa kuti vana vechikoro vari kutedzera here mitemo yeCOVID-19, iyo inosanganisira kugeza maoko nguva dzose nekumisa mishonga yemaoko masanitizers, uyezve nekutarisa kuti pane social distancing here, uye zvakare pekupedzisa nekuti vanhu avari kufika here mamask kuti tigare tichichengetedza mitemo yekuti COVID-19 isapararire kwese kwese.
Sesangano, zvii zvamuri kuita mukudzivirira kutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 muzvikoro?
Tiri kushandira tiri pa University of Zimbabwe. Sangano iri rine vanhu vanodarika ivo 20. Iro basa ravo nderekuti vanenge vachifamba mese munenge mine vadzidzi vachitarisa kuti vadzidzi vari kutedzera here mitemo yekudzivirira COVID-19 kupararira kwayo. Ndiro basa ravo ravari kuita kuti tichengetedze vadzidzi vedu vari vatano, nekuti izvo hatikwanisi kuramba takavhara zvikoro asi kuti zvikoro zvienderere mberi. Tinodawo kuti vadzidzi vedu vange vakachengetedzeka.
Vechidiki vamuri kusangana navo vari kunzwisisa here kukosha kuremekedza mitemo iripo yakanangana nekudzivirira kutekeshera kweCOVID-19 munyika?
Vazhinji vevadzidzi vari kunzwisisa zvakanyanyisa kukosha kwakaita kudzivirira nekuremekedza mitemo iripo. Asi kuno avo vashomawo havazoshayi vanenge vasinganzwisisi, vanotongofungirawo kuti chirwere ichi chiri kungotaurwa. Asi vazhinji vacho toda kutenda kuti vari kunzwisisa, uyezve vari kuremekedza mitemo iyo yakaiswa yekuti vanhu vapfeke mamask uye nekudzivirira nzvimbo dzine vanhu vakawanda, ende zvinhu zvinofadza zvachose.
Petai hurukuro yedu nekukandira vechidiki vemuZimbabwe mazwi ekurudziro akanangana ne nekudzivirira kutekeshera kwechirwere checovid-19.
Kuvechidiki vari muZimbabwe, ndinoda kuvakurudzira ivo kuti vagare vachidzivirira chirwere ichi, nekuti chirwere ichi chiriko and kuti chisapararira nenyika yese. Ndinokurudzira kuti vechidiki vaone vachitedzera mutemo iyo yakaiswa kuti itevedzere kuti tidzivirire covid-19.
Avanga vari mutungamiri wesangano reUZSRC Muzvare Abiona Mataranyika vachitaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19, icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Maswera sei vatiri veStudio 7 muri seZimbabwe. Imtinoitwa Mwadira Ndru Cape Town. Ndoje kutanga dotaurawo pamusoro pemamiro akaita coronavirus munyika yedu yeZimbabwe. Tunzoti vanhu vakawanda vari kubatwa uye vasinombobvira vakabuda kune dzimwe nyika. Chandinokurudzira vanhu ngavasavarairwe hysterics, ngavatevedzere zvese zvinotaurwa nehurumende neWorld Health Organization, zvese zvokuti vanhu vagare vakapfeka mamaski uye vaite masocial distances. Ngavasavarairwe vanhu nekuti chirwere chacho chokwadi chiriko. Zviri kufadza hazvo nokutunzwa kuti vanhu zhinji vari kupora, asi hatisi kuda kuti tirasikirwe nevanhu vakawanda munyika. Bhozi, muri kuona vana chiremba vana mukoti vari kuramwa mabasa, saka zvitori nani kuti munhu iwe pachako utore matanho ekuzama kuzvidzivira kubva uchirwere. Bhozi, hauzive kuti uchabatwa nacho ungararama here kana uchabatwa nacho ungafa. Uye ndombotaurawo nyaya pane zvematongerwo enyika apo. Mabatirwo ari kuitwa nyaya dzevanhu vanopikisa munyika umo ari kutishungurudza zvisingamboite, ari kutishungurudza chaizvo. Matare emunyika medu hatichazivi kuti achiri matare enyika here kana kuti ave matare emapasta. Hatichanzwisisi kuti kana vachirambira kupa mukana kubhadhara mari dzechibatiso kuna vana skala, zvinodzoka zvotishamisa nekutityisa chaizvo. Dei vamunangagwa vagona kuti nyika muitwe zvinhu zviri pachena uye zvinhu zvinofadza munhu wese. Matare ngaatonge, nekutonga kwa kwete kutonga vari pasi pezvematongerwo enyika. Ndatenda hangu.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, 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 mure Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM manheru ano. Muchirongwa chanhasi tiri kuzeya nyaya zvekupararira zvakanyanya kwoita chirwere checoronavirus munyika, icho pari zvino chabata vanhu vanodarika zviuru zvinomwe. Tichange tichiongorora zvekare nyaya yekuvhurwa kwezvikoro musi wa14 Gunyana. Mure Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa cheThe Connection na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu zana nemakumi masere nevaviri kana kuti 182 vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 pavanhu mazana mana negumi nevatanhatu kana kuti 416 vakavhenekwa nezuro munyika yose. Chikwata chenhengo dzebato reAfrican National Congress rekusouth Africa chotarisirwa kusangana nezanupf chete murwendo rwacho muZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvakakosha kuti varimi vasagarire mapadza mwaka uno kana nyika ichida kubuda mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vuenews.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 8 Mpandula 2020 uPrasetis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Akula social distancing, akula kuzivikela ngendlela efaneleyo, kabenzi konke lokho okudingakalayo ukuba kwenziwe ukuze abantu bavikeleke. Ngokunjalo ke igciwane lizaya limemetheka ligcwala ilizwe lonke, kuze kufike leso sikhathi abantu abazakwazi ukuthi balithathe ngendlela eliyingozi ngakhona.
Abantu abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu, 5,455, babikwa sebesinde kugciwane le-COVID-19 phakathi kwenkulungwane ezedlula eziyisikhombisa, 7,298 asebetholakale bele-COVID-19 eZimbabwe.
Mina ngibona ngathi lo othi i-ANC ibuya eZimbabwe ukuzovakatsha njengomngani kutshengisa ubuntwana bengqonjwana yakhe. Ayisiso sikhathi sokuqabujana lesi kubhalelwana ama-love letters phakathi kwe-ANC leZANU-PF.
Iqula labebandla elibusayo kwele-South Africa LANC selifikile eZimbabwe ukuzangena imihlangano yokuhlaziya okuhluphayo elizweni. Abebandla eliphikisa LMDC Alliance bathi badane kakhulu ngokubhubha kobe ngumeli wekuwadzana edalele ePhalamende u-Honorable Miriam Mshayi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Phakathi kwenkulungwane ezedlula eziyisikhombisa, 7,298 asebetholakale bele-COVID-19 eZimbabwe. Abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu, 5,455 babo babikwa sebesinde kuleli gciwane eselibulele abedlula amakhulu amabili, 210. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebesedlula isigidi, 1.3 million, labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu, 31,494. Abekolishini le-Johns Hopkins University lakwele-Melika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amabili lasikhombisa, 27.3 million abafunyanwe bele-COVID-19, yabulala phose isigidi esisodwa, 893,303. Kunjalo nje ukuqonga kwenani lasebebanjwe lasebebulawe ligciwane le-COVID-19 kobulawayo sekuchiye inengi kuleli dolobho likhathazekile kakhulu. Umbiko owethulwe ngabogatsha lwezempilakahle izolo ntambama uveza ukubana kobulawayo sokule nkulungwane eyodwa lamakhulu edlula amathathu, 1,301, asebefunyanwe bele-COVID-19, labulala abangamashumi amane lanye, 41. Ingcweti kwezempilakahle zithi leli nani lizaqhubeka liqansa ngoba abantu kabaguquli ukuziphatha kwabo ekuzivikeleni ukuthelelwana lula kwalomkhuhlane. Enye yalezi ngcweti umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism yenhlelo zemfundiso ngokuphathelane laleli gciwane uchasisa kabanzi ngendlela zokuzivikela kungxoxo ayenze lo Mike Hobe owe-Studio 7.
Umkhuhlane we-coronavirus uyamemetheka elizweni njengalokho ukubona usenzeka lasemagumbini amanomhlaba. Usesekhona emhlabeni, usaphefumulwa, usathelelwana. Kanti-ke njalo abantu kabakaguquli izenzo zabo, kasikaboni esithi i-behavior change ngokuthola kwabo ulwazi. Balutholile ulwazi kodwa kabaguqulanga ikuphila kwabo. Ungakhangela edolobheni lapha endaweni ehlukahlukeneyo kakula social distancing, akula kuzivikela ndlela efaneleyo, kabenzi konke lokho okudingakalayo ukuba kwenziwe ukuze abantu bavikeleke. Ngokunjalo ke igciwane lizaya limemetheka ligcwala ilizwe lonke, kuze kufike leso sikhathi abantu abazakwazi ukuthi balithathe ngendlela eliyingozi ngakhona.
Sikhangela inani labantu abasebebanjwe ngalomkhuhlane, ubona ngani izakhamizi zakobulawayo ziyahlonipha na imithetho efakwe nguhulumende njalo ekhuthazwa ngabodokotela emayelana ngokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19?
COVID-19. Iningi labantu liyawuhlonipha umthetho wokuzivikela egciwaneni le-coronavirus, kodwa bakhona abalutshwane abangahloniphiyo. Asikhumbule ukuthi nxa ngabe kulabantu abangu-1000 oyedwa engahloniphi umthetho, phakathi kwenkulungwane yona leyo uzakwazi ukuthelela abantu ugcina usufinyelele emagumbini abanomhlaba. Phakathi kwesigidi esiyimiliyoni, nxa ekhona oyedwa ongahloniphi imithetho uyagcina ethelele bonke abanye abantu. Ngakho ke akukhathalekile ukuthi baningi okungakanani kumbe balutshwane okungakanani abangahloniphi imithetho, kodwa bakhona abangahloniphi imithetho yiwa ababanga ukuthi igciwane limemetheke libe lilokhe libulala abantu, libe lilokhe ligcwala kobulawayo, lichithekela kuzo zonke indawo. Ngoba nxa selikobulawayo selisemathibeland, selisezimbabwe yonke, ngokuba kobulawayo lapho othola khona abantu abavele endaweni ezihlukahlukeneyo bekhona.
Ngeviki edlule uhulumende utshele uZulu ukuthi izikolo zizavula ngeviki ezayo. Osekuchiye uZulu ekhathazekile ngenxa yokuthi lokhu kwenzakala kulesi sikhathi umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka ngendlela emangalisayo elizweni. Ukubona njani lokho?
Izikolo kumele zivulwe. Kuqakathekile ukuthi impilo yabantwana iye phambili. Kungaze kwamiswa abantwana, ikusasa labo liqhakathekile. Umlando omkhulu ngokuthi ke kuvikelwe abantwana. Ukuvulwa izikolo kumele zivulwe. Kube sekuvikelwa abantwana, kuvikelwe amatitshala, kuvikelwe abazali. Abazali labo balemsebenzi omkhulu wokuthi bavikele abantwana lamatitshala. Ngokuba bangathelela umntwana, umntwana ayethelela amatitshala. Utitshala ngabuya legciwane, uyathelela abantwana, kuzothelela abazali. So sonke silomlando wokubona ukuthi igciwane kalifike esikolo, ukuthi abantwana bayahamba bayefunda babhale baphumelele. Lokho kuqakathekile ukuthi kwenzeke. Lezi amaklasi avulwayo, grade 7, form 4, uform 6, kuqakathekile ukuthi kuvulwe. Okukhulu ukuthi sibone ukuthi izinto zonke zokuthi bavikeleke zikhona. Kungumsebenzi kahulumende lokho ukuthi akubone ukuthi kuyenzeka.
Phosela amazwi akho okugcina amayelana ngokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, ikakhulukazi kubabalisi njalo abafundi abazabe behamba esikolo ngevikezayo.
Igciwane le-coronavirus likhona, liyabulala. Zivikele wena lobathandayo, laba hlala lawe, laba kusigaba sakho, lelizwe lonke, ngokulandela izimiso ezifakwe nguhulumende le World Health Organization. Ukuphika ukuthi kakula coronavirus, ukuthi wena kakula coronavirus, kubanga ukuthi kube lula ukuthi uyithelelwe kumbe uyithelele abanye. Kwabaya esikolo abantwana, zivikeleni bantwana, lilandele yonke imithetho elitsheliweyo. Livikeleke, livikela amatitshala enu, livikela abazali. Hambani liyofunda, kodwa okukhulu likwazi ukuthi kulokufa phakathi kwethu okudinga ukuthi sonke senze okufanele sikwenze ukuba sivikeleke.
Umnumzana Ifihlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism ebona ngemfundiso kuZulu ngokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Limuzwe exoxa lapho lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Iqula labebandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC elibunjwa ngabantu abalishumi likhokhelwa ngunobhala jikelele walo umnumzana S. Makashule selifikile eZimbabwe ukuzangena umhlangano wokuhlaziya okuhluphayo elizweni lenhlangothi ezehlukeneyo zempilo ukuze kudingwe indlela zokulungisisa inkinga ilizwe elibhekane lazo. Kodwa abezanu PF sebehle baveza ukubana iqula le-ANC kalizihlangana lamanye abamadla aphikisayo njalo akula nkinga elizweni njengalokho okuthiwa zinhlangothi ezehlukeneyo zempilo elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yenhlanganiso ezehlukeneyo zabalwela ilungelo loluntu kanye lamabandla aphikisayo baveze ukulijabulela inyathelo elithethwe ngabe ANC ukuza eZimbabwe ukuzozizwela mathupha okuyikho okuhluphayo izizalwane zeZimbabwe. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo, ulandisa ngabakukhangeleleyo njengenhlanganiso.
Sina siyakwazi ukuthi i-delegation le ye-ANC ilanda ukuze incedise abantu beZimbabwe ukuze bahlale ndawonye babe le dialogue ukuze bazwisisane ukuthi kwini okuhluphayo lapha elizweni njalo kwini okungayenzwa ngama stakeholders atshiyeneyo lapha eZimbabwe ukuze inkinga lezi ezikhangelane lelizwe leZimbabwe kathesi zilungiswe.
Okumqoka uKhumalo uthi yikuba abezana uPF bavume ukuthi isimo kasimanga kuhle eZimbabwe kwezombusazwe osokuphazamisa lentuthuko yezomnotho.
Manxa isivumile sisebenza ndawonye lamanye ama stakeholders ahlanganisa ama opposition parties, ahlanganisa ama CSOs, ahlanganisa abezisonto, ahlanganisa ama organizations amelela omama lalawo amelela abatsha ama youth ethu, lamanye ama stakeholders achiyeneyo vele ukuze bahlale phansi bavumelane sebethatha ilizwe leli ukuze liye phambili.
Kodwa abebandla elibusayo elezanu PF bathi abe ANC abalandanga kuzahlangana labamanye amabandla ezombusazwe kumbe inhlangothi ezehlukeneyo zempilo. Umhlangano wakusasa phakathi kwamabandla omabili ubikwa ungokubonisana njengamabandla abusayo, hathi ukuthi kuzohlaziywa okuphathelene lenkinga ezibhekane leZimbabwe. Lokhu kuvezwe ngosaphethe isikhundla sokuba isikhulumeli sezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa embikweni awuthumele kwabezindaba lapho akubeke sobala ukuba lo umhlangano uphakathi kwamabandla abusayo eZimbabwe laseSouth Africa, ngakho-ke leli qula elikhokhelwa nguMagashule alisoze lihlangane lamanye amabandla ezombusazwe. Ugcizelele esithi kuqakathekile ukuba uZulu lentatheli izindaba bazwisise ukuba iqula le-ANC elikhokhelwa nguMagashule lizohlangana lelikhokhelwa ngobona ngokuqhutshwa komsebenzi kuZanu PF umnumzana Obed Mpofu. Abamabandla aphikisayo okugoqela i-MDC Alliance bayawusola lumbiko labenhlanganiso ezizimeleyo besithi kulusizi ukuthi iZanu PF ilahla ithuba elihle lokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe. Ummeli wemagwegwe edale lephalamende engowe-MDC Alliance oligqwetha njalo umnumzana Anele Ndebele ngomunye wabasola linkulumo yezanu PF.
Mina ngibona ngathi lo othi i-ANC ibuya eZimbabwe ukuzovakatsha njengomngani uphambene ekhanda njalo utshengisa ubuntwana bengqonjwana yakhe. Ayisiso sikhathi sokuqabujana lesi kubhalelwana ama-love letters phakathi kwe-ANC leZanu PF. In fact, inkulumo enje ikhomba ukwehluleka to read the mood eselizweni lasemazweni esingcelelane lawo omakhelwane. It's delusionary. Singazilingi ngokuthi eSouth Africa akula democracy. I-democracy is alive in South Africa. Asikaze sikubone okunje thina. Kwala umgabe at his worst, he never attempted to liquidate the opposition. Mkhangele lokuthi babuye lapha bazokhuluma ngendaba ye-rule of law. Sesidiniwe thina ngama-command judgments, nge-command bench engenela konke okwenzakalayo. Ukuthi nxa usiye court uhamba vele usukwazi ukuthi bazakwala endizizathu zabo zizaba yilezi yilezi yilezi. That's command justice.
Kodwa abezanu PF lokhu beqina ngelokuthi lumhlangano ayisiwo wabantu abaningi, ngowamabandla amabili alwa impi yenkululeko emazweni awo ukuze abelane amacebo, ngakho-ke awulani labamanye amabandla ezombusazwe njengoba kungela ukuhluphayo eZimbabwe okungadinga ukuthi kukhulunyisanwe labenhlangothi zonke zempilo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Lokho esikudaba lunye, abalwela amalungelo oluntu kobulawayo baveza imibono ehlukeneyo ngabakukhangeleleyo ukuqula elivela kwele South Africa elebandla le-ANC leli elifika lamhlanje eZimbabwe ukuzocwayisisa ngemibiko ethi umumo kawumanga kuhle elizweni leli liyokwephulwa kwelungelo loluntu. Abantu bebotshwa amahlayana lokuthunjwa, ikakhulu abangaboni ngaliso linye lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Aba abalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo eZimbabwe bathi iqula labebandla elibusayo kwele South Africa ele ANC kalibuye ukuzocwayisisa isimo esiselizweni libe ngomlamlankunzi oqobo okuzaletha izithelo. Umongameli wemthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi bakhangelele ukuba abequla leli baze emhlubulweni weMandebeleni bazozizwela inhlupho ababhekane lazo njengoba iqula lakuqala elathunyelwa uMongameli Cyril Ramaphosa laphelela eHarare likhulumisane loMongameli Emmerson Tambo Mnangagwa kuphela.
Abake baphume eHarare kumbe bayekele ukuyiHarare bake beze ngapha eMathebeleland bazozizwela okuzinhlupho ezihlupha abantu beMathebeleland ezibangelwe iHarare kusukisela ngo-1980 kuzofika namhlanje. Njalo sithina ababe ngumlamlankunzi bengabi ngabantu abazothatha amacele besekela iZANU-PF kulokuthi bazwe inhlupho zabantu bakomthwakazi, ngoba thina okusihluphayo ayisikho ukuhlupha abantu beZimbabwe. Sifisa ukuthi indaba zethu sizikhulumele thina njengabanikazi babantu abahlukunyezweyo yiyo le iHarare.
Olwela amalungelo oluntu unkosazana Khora Ndebele uthi iqula leli kumele lihlangane lazo zonke inhlangothi zempilo ukuze inhlupho ezibhekane lozulu ezweni zitholelwe isisombululo.
Khangelele ukubona iqula leli lihlangane lenhlanganiso zonke zakuleli ilizwe, kube lokukhulumisana, kube lendlela yokubona ilizwe liqhubekele phambili, kusebenzeke abantu bathole ukuphila okunganeno okungcono. Ukuhlukunyezwa lokho okwenziwa kudede, ukuhlukunyezwa okwenziwa abantu ngaba amapholisa langohulumende ngokwakhe kwehle kube nganeno.
Olwela amalungelo abathengi uMnumzana Michael Ndiweni uvumelane loNdebele ethi mabafinyelele leMandebeleni ukuze bathole imibono ehlala isalela kunkulumo ezedlule.
Ngomnakano wami ngithi mina iqola leli kalibuye libona abantu emakhoneni wonke elizwe ikakhulukazi inhlanganiso ezimelele uZulu emhlubulweni weMathebeleland. Yikho okungenza ukuthi bazwe eminye imibono ehlala ichiywa eceleni nxa kuthe kugule ngenkulumiswano ezinjengazinizo.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukhangelele ukuba bakhuze labo abathumba abantu.
Afrika ngikhangelele ukuthi likhuze labo abasengenwe lubhova lokutshontsha abantu bebulala abantu bebakhuze ukubana iZimbabwe abantu abazange beyifela ukuthi bebuye benze santando. iZimbabwe ngiyamaZimbabweni akuhlonitshwe izizalwane njalo kulandela isisekelo.
Unkosikazi Debra Mukasa isakhamuzi sakobulawayo esiphila ngokuzisebenza uthi ukhalela ukuba iqula libavulele imingcele kube lencwadi ezibavumela ukungena lokuphuma ezweni.
Ukuthi kalikhulumisane lathi mayelana ngama-informal sector ukusebenza kwethu, you know, ama-hours lakhona lokhu ukuthi ama-border evulwe kusetshenzwe ndawonye ama-cross border yethu ekwanise ukuthi across ama-borders kube lokungama-temporal term abazasebenzisa.
Kunyanga edlule kulequla elike labuya ezweni lithunywe uMongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa eliphelele ekuhlanganeni loMongameli Emmerson Tambo Mnangagwa laphinde lakibo ngemva kokwaziswa nguhulumende ukuba akulanhlupho ezweni lahle lachiyana lokuhlangana labamanye amabandla aphikisayo njengokwethembisa kwalo. Abamacele omabili awe-MDC batshona belinde ukuhlangana laleli qula ekuzeni kwalo ngoncwabakazi kodwa kaligcwalisanga leso sithembiso. Elanamhlanje iqula elibunjwa ngabebandla ele-ANC lalo lithembise ukuhlangana labenhlanganiso ezehlukeneyo eZimbabwe labeZANU-PF. Yona iZANU-PF yiyo esikhiphe imibiko yokwazisa ukuba iqula le-ANC liza ukuzohlangana labo kuphela, hathi intatheli zindaba lezinye inhlanganiso loba amabandla aphikisayo. Limbiko isichiye abantu sebethithibele sebemelele ukuthi babone ukuba izozala nkomoni njengoba sekuphuma imibiko ekhanya iphikisa ngohambo lwaleli qula. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abebandla eliphikisayo LMDC Alliance bathi badane kakhulu ngokubhubha kobe ngumeli wekukwazana edalele ephalamende Honorable Miriam Mshayi, besithi ayisikho kulahlekelwa kwabomdeni wakhe kuphela kodwa lasemulini yakhe yebandla lesigabeni abesebenzela kuso okweminyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasebenza lomuyi bathi balahlekelwe kakhulu. Omunye wabo kungumnumzana Daniel Mulukele omela isigaba seWange Central edalele ephalamende kubandla linye ele-MDCA.
Ngizizwa ngilahlekele kakhulu, ngingumuntu osebenze kakhulu lo mhlonitshwa u-Honorable Miriam Mshayi. Ngisebenze laye ku-Committee ye-Higher and Tertiary Education, lapha kade ngumuntu kade ezimisele, ezinikele kakhulu, ekade simethembile. So sizizwa njenge-committee silahlekele kakhulu. Njalo ngisebenzelaye kakhulu ku-National Standing Committee MDC Alliance ekade sebenza khona since last year kwele Congress iziyenza kanti. So ngingomunye umuntu ozobuhlungu kakhulu ngokudlula kwakhe lapha emhlabeni. Ngithi kumuli yakhe mayiduduzeke, ngithi yena akalale ngokuthula, sizomkhumbula kakuhle, sizomkhumbula kakhulu.
Esinye isakhamuzi emzini wekhuwadzana kuward 37, umnumzana Maxwell Nukwara olilunga njalo lebandla le-MDCA, laye utshengise ukukhathazeka kakhulu ngokubhubha kukankosikazi Mshayi.
Sasebenza kakhulu lo mama Miriam Mshayi kusukela ngo-2018. Sithi hayi silahlekelwe kakhulu njengebandla le-MDCA Alliance. Kuyasidanisa kakhulu ngoba uMiriam Mshayi wayengumuntu osebenze uzinikela emsebenzini wakhe. Ma nginanzelele umsebenzi yake, umsebenzi wake wonke wayenzileyo. Hayi, ngamadoda angumuntu osebenzele oqinileyo ofuna ukuqhubekisela phambili umsebenzi wakhe, esebenzela ibandla lakhe, esebenza emzini wake.
Kuthi uKansela Jason Kautsa omela iward 37 kumunicipality weHarare eKwazana East uchaze umuyi njengomuntu owayesebenzisana kuhle loZulu kulesi sigaba.
According to the former MPs, she was also the one who was
busy to lose her soul.
As far as I'm understanding,
kuvikile ayedlulela ngemva kwale esiphuma kiyo wabele abantu bekuwadana impuphu. Abantu bebemthanda kakhulu, kungakho sithi lala ngokuthula.
So we may say rest in peace our Honorable Miriam Mshayi.
Ukansela Kautsa ohlala ekuwadzana laye utshelela umsakazi ukuba umuyi ukhangelelwe ukubekwa eHurungwe ngolwesine. Izihlobo labangane babuthene kuhouse number 5 Power Close emzini weAshton Park. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isigaba seTigray kwele Ethiopia esifuna uzibuse silungiselela ukuvota kukhetho lokudinga amalunga edalele ephalamende azamela lesisigaba ngolwesithathu, okuyikwephula isinqumo senhloko kahulumende walelo lizwe umnumzana Abiy Ahmed esokuthi ukhetho ludluliselwe phambili ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Oza kuba umsekeli kamongameli kubandla lama-Democrats linganqoba kukhetho oluzayo uSenator Kamala Harris utshele umsakazo kamabonakude edolobheni le-Wisconsin khonapha eMelika ukuthi uzathemba umuthi wokwenqabela i-COVID-19 ungatholakala nxa uvunyelweni zingcwethi kwezempilakahle nabaphenya naleli gcikwane.
Okwamanje ngizathethela kancane kuChris Gandhi ukuze asinike udaba oluphathelane lesimo somnotho eZimbabwe.
Abamabhizimusi athwala uZulu ikakhulu amakhombi bathi umsebenzi wabo uzavuka nzima ngemva kwenyanga ezedlula ezinhlanu bengavunyelwa ukuthwala uZulu phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa iningi lithi ukumiswa kwamakhombi lokhu kungaba kungenye indlela ememethekisa igcikwane le-coronavirus ngoba abantu beminyana emabhasini athwala uZulu. Ingcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Masimba kutshela uthi ukumiswa kokusebenza kwamakhombi kuphazamise kakhulu umnotho welizwe.
Ngokubona kwami kuphazamise i-economy ngendlela enkulu kakhulu ngoba abantu ababelawo amakhombi kumbe ama-private operators abanga-operate ikhathesi bebelethi imali ku-economy. Kodwa ngibona ukuthi nxa kuyukuthi izinto sezivukile i-economy isisebenza kungenzakala ukuthi amakhombi lama-private operators beqhubeke bengasebenzi ngoba amazupho kumbe i-public transport yangkhona ayiqoqekanga okokuthi inganceda abantu bonke njalo abantu ababefuna ukuhamba baningi kakhulu okokuthi kuyabe ufunakala izinye indlela kumbe amanye ama-modes of transport anjengama-private operators lawo ukuthi angenele ukuthi ancedise i-transport yabantu.
Usomabhizimusi umnumzana Edwin Ndlovu uthi abanini bamakhombi lamabhasi kade ethwala uZulu sebesebunzimeni obukhulu.
Iye uhulumende wamisa bamakhombi lamabhasi yazimele wodwa ukuthi asebenze. Yikho ke sokubalimazile kakhulu kusukela ngesikhathi ke kuqalisa ukuvalwa kusukela ku-30 March kuyena lowo mnyaka. Yikho ke abantu balamabhizinisi okuthwala kabamakhombe lamabhasi baphakathi bobunzima ke i-business ke ekhanya ngazathi isifuna ukufa ngenxa yokuthi uhulumende wamisile ke amabhasi lamakhombi ukuthi asebenze.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ray Phiri uthi ubunzima bezihambi buba khona kakhulu ngesikhathi nxa kungela mafutha ezimoda elizweni.
Manxayi khona sivile hayi iyazuzakala sivile i-transport yasithabantu belayinile onoko ingakhathaza nje nxa abantu betayi i-transport ikhwelile isuke kuko e-dollars yangena ku-16 amabhasi amakhulu la then wathi amakhombi lawa iwaseyi-$32 dollars itshaye idouble ibhizinisi ngathi 100% isidabula sivile hayi umzima sivile ubona abantu sebeyicina abanye sebehamba ngenyawo ngoba sokudura kakhulu ngoba sekuyimonopoli ngoba kule indawo ongaze uzakhona i-transport ngaphandle ukuthi uzihambile ngenyawo nxa uhlele eduzane njengendabani zokosabala lasokonkeja lapha nxa usofika ngale kokomganini hhayi awuhlela ngenye indlela kuzimelela zonezizama-$16 dollars.
UNdlovu uthi mpela imizila yabantu abaphithizela befuqana befuna ukungena emabhasini ezupco iyingozi.
Lawo mazupco athwala abantu kayenelisi ukuthi-ke athwala abantu ngesikhathi abahambise emakhaya kumbe abahambise emsebenzini. Kunanzeleleka-ke ukuthi abantu balayina yikho lapho sibona ingane bathelelana khona igcikwane lele le-COVID-19 bemelele amabhasi. Sikhuluma kunje ngezikhathi zonalezi ezokutshayisa-ke balayinile abantu balindele amabhasi ukuthi abathwale baze bafike ezindlini phakathi kobusuku belindele ukuthwala ngamabhasi lawo. Kumqoka kuyacaca ukuthi-ke uhulumende-ke lamabhasi akhe ezupho lamakhombakhe-ke nelisi ukuthi athwala abantu bonke abafikise lapho abafuna ukuya khona. Besike sezwa ihungahunga lokuthi-ke umphathintambo okhangelane ngezokuthwala uBiki Matiza kuyena le iviki uzaphawula uhlelo olutsha olukhangelane lezokuthwala. Yikho lapho esikhangelele khona ukuthi mhlawumbe uzabavumela abamakhombi ukuthi baqalise labo ukuthwala abantu. Yikho sikukhangelele ukubona kusenzakala ngoba-ke kukhulunywa phambilini ukuthi-ke uzaba lamazwi azakhipha-ke ngalabo-ke abathwala abantu-ke ezokuhambisa.
Iningi lezisebenzi likhala ngokuthi amabhasi ezupco malutshwana kakhulu njalo kumele bavuke emadabu kakusa ukuze benelise ukugada amabhasi la. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.